Muhuru kuro yatakaita nasimba mubvuma wechidiki uyu akatsanangura zviri maererano nedonzvo reForbes Africa 30 under 30 ya 2018 achiti kudomwa kwaakaitwa kwakasimudzira nekuvandudza mabasa anoitwa nekambani yake yeLexway Inc.
Ini patakanzwa kuti ndasarudzwa muchirongwa ichocho ndakanzwa kufara chaizvo because chinhu chinoremekedzeka. Ndekubva patakadomwa muForbes Africa 30 under 30 tanzwa kune vechidiki vakawanda vachitaura vachiita reach out kwatiri vachiti vakurudzirwa chose nemabasa atiri kuita. So mune mamwe mazwi tikangoti we've inspired people and tikufara chose kuti tikutaura nevechidiki and vechidiki vari kuona kuti zvinhu zvakadai zvinokwanisa kuitika nevana veZimbabwe.
Mubvuma akatsanangura basa rinoitwa nekambani yake iyo inovandudza mabasa evanoshanda semagweta.
LexWay Inc. tinogadzira macomputer programs, what we can call computer related software. Inoshanda pamacomputer uye inoshanda panharembozha. Inobatsira magweta nevanoita zvematongerwo emhosva mukuvandudza basa ravo. Tine maprograms ebilling, tine maprograms eaccounting. We are working on even bigger things to ensure that lawyers are more efficient and the justice delivery system iri kuvandudzwa.
Mubvuma akataura kuti vechidiki vakawanda vari kufara kwazvo nechiitiko ichi, uye kune vari kufona kubva kune dzimwe nyika dzemuAfrica vari kuda kushanda uye nekubatsirwa nekambani yake LexWay Inc. Mukomana uyu akatiwo vabereki vake vakafara chaizvo nechiitiko ichi, uye ane tarisiro yekuti mumakore gumi anotevera kambani yeLexway Inc. inge yashanda nevechidiki vanodarika mazana mashanu uye yave kuita mari inodarika mamiriyoni emadhora pagore.
Saka vabereki vangu vanonzwa kufara because ini ndakakurira kumarondera. Handina kukura mupfumi. Ndingoro mukomana akangokuro achingorarama sevamwe. Saka hama dzangu dzose nevamwe vandinotaura navo varikunzwa kufara chose nezvatiri kuita izvi.
Mubvuma akaendera mberi achiti zvinhu zvakadai hazviitike nyore, akati kuti munhu abudirire anofanirwa kunge achishanda zvine simba. Akatiwo achapa vechidiki vachiri kusimukira mabasa.
Pane vana veAfrica vanoda kuziva kuti vangapindawo sei muForbes Africa 30 under 30. Ini chandingangokuudzai ndechekuti ini ndakatongotoo ndakagara zvangu musi wa 13 May gore rino ndikafonerwa nevanobata nebazi reForbes Africa vari kuSouth Africa vachiti iwe pane vanhu vakakunominata vachiti vada kuti upindewo muForbes Africa 30 under 30. Chiri chakange chiri chinhu chanasi nenge ndisingatombozivei kuti chiri kuitika. Saka chandingangoudza vane veAfrica ndechekuti kuti upinde mune zvinhu zvakaita sanaForbes Africa 30 under 30 haisingori nyaya yekungotaura uchiti ndinoita zvakati, unofanira kunge uchishanda.
Mumwe wevakadomwawo neForbes Africa 30 under 30 Nomvulo Muhambi, uyo ane kambani inonzi Disruptive Innovation, akataura kuti vabereki vake vakafara chaizvo nechiitiko ichi.
Ndingati vese vari kutofarawo because zvinhu zvekuti inini nekwandakabva kwacho nepandakatangira zvemabhizimusi zvinhu zviri kudadisa nekuti ndakakwanisa kutanga kusimudzira mabhizinesi angu ndichengobva kuchikoro ndichiedza kuda kuona kungowana kuraramawo sezvo muZimbabwewo macho ikonomi yedu yanga isiri kuchaperforma zvakanaka.
Muhambi akataura kuti haana kuzokwanisa kupedza zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro neUniversity of South Africa nokuti mabhizimisi ake akabva atanga kusimuka zvakanyanyisa.
Inini ndakachizoti ndatanga zvemabhizimusi angu ndakabva ndachizorejista neUNISA, iyo University of South Africa, ndichiita Bachelor's in Business Administration. Ndakapedza first year yangu ndikapinda musecond. Ndamusecond manje zvemabhizimusi angu ndopa zvakanyatsotanga kufamba zvakanaka. Zvekutoti manje patime yandaifanira kunge ndichizonyorera maexam angu ka ndaigara ndisimo munyika ndichifamba sezvo ndandatombosarudzwawo futi ndichiita yainzi Nelson Mandela Washington Fellowship, iyo YALI. Saka kubvira panguva iyoyo manje nemafambira andaita manje time yacho chaiyo kuti ndichizokwanisa kugara pasi ndichipedzisa zvechikoro changu andina kuzokwanisa.
Muzvare Muhambi ane mamwe mabhizimisi anoita nezvekushongedzwa kwevhudzi nenzara uye nerimwe rekurima huwa waanotengesera zvitoro zvakawanda muHarare nekuvulawayo.
Izvozvi so full time ndine vanhu 25 vanondishandira and then vamwe 12. Sezvo inini makambani andinawo anokwana matatu.
Takaedzawo kubata vanotungamira chirongwa cheForbes Africa 30 Under 30 kuSouth Africa tisati taenda pamhepo asi takakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimu Dzamiri.